mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mashanu 150. Mamwe makereke osorawo tsamba yakanyorwa neZimbabwe Catholic Bishops Conference. Vasikala vanoti mapurisa ngaatange abuda pachena vasati vanozvipira kwaari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mashanu 150 zvichitevera kufa kwevanhu vapfumbamwe nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatatu 5643. Nezuro vanhu vanoita mazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu 265 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava mazana maviri nemakumi mashanu nevana 254 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vamwe gumi nemumwe vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi masere nevatatu 83. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevasere 28 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine gumi nevashanu vakafa neCovid-19. Dunhu remasvingo iro range risina munhu ati afa nechirwere ichi nezuro rakaita munhu mumwe chete wekutanga afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvina zvine mazana mana ane makumi mana nevaviri 4,442. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazopindura tsamba yakanyorwa nemabhishopu ekereke yeRoma vari pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference, iyo yaikurudzira hurumende kuti igadzirise nekukasika matambudziko anonzi ari munyika anosanganisira nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Vachitaura pamberi pemusangano wePolitbureau webato ravo reZANU-PF, vaMnangagwa vakati bato ravo rine ukama hwakanaka chose nevemakereke hunobva munguva yehondo yerusununguko. Vakati vanokatyamadzwa kuona kuti kune vamwe vemakereke vatanga kuda kushandisa kereke dzavo kuendesa mberi zvinangwa zvakawandika zvekuda kubisa hurumende vachishandiswa nenyika dzekunze. VaMnangagwa vakati vemakereke vanoda kupinda mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kubuda pachena voumba mapato ezvematongerwo enyika anozokwekwedzana neZANU-PF musarudzo dza2023. Hurumende yagara iri kuramba kuti munyika mune matambudziko. Vachitauravo kumusangano wemakereke kwamutare nezuro, mutungamiri wekereke yeZion Christian Church uye vari mutungamiri wemubatanidzwa wemachechi emunyika weZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches vaNehemiah Mutendi vakashoropodza danho resangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rekutaura nezvenyaya yegukura hundi vachiti makereke haafanirwe kuvhura mavanga akapora kare. Zimbabwe Council of Churches inoti ichapawo maonero ayo mushure mwemusangano wavari kuita. Nyanji mune zvematongere enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology ku South Africa, Dr. Munyaradzi Mukonza, vanoti vanoona sekunge minduro yemutungamiri wenyika inoratidza kuti vamunangagwa havasi kunzwisisa dambudziko riri munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Mukonza.
Mumashoko aturwa nemutungamiri wenyika vachipindura tsamba yakanyorwa nemabishop eRoman Catholic, ndaona sekuti mutungamiri wenyika havasi kunyatsonzwisisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hongu mukutanga kwavo vanopa nhoroondo yekudyidzana kweZANU-PF nemachechi kubva kunguva yehondo, uye vanoti vane machechi vava kudyidzana navo kunyange pari zvino. Asi pavazokanganisa ndepekuchitaura nyaya yekuti vemachechi vari kuudza hurumende kuti pane pairi kukanganisa, vakuita zvematongerwo enyika uye vari kuda kuita zvekubvisa hurumende vachibatana nedzimwe nyika dzekunze. Ini maonero angu ndeyekungoti vemachechi vari kungotaura zviri kuonekwa uye nekunzwikwa nevana veZimbabwe jekerere. Ndosaka tsamba yavakanyora yakatambirwa zvikuru nevanhu veZimbabwe nekuti upenyu hwaoma mukati meZimbabwe. Saka hurumende yeZimbabwe zvairi kuita zvekungoti wese aipikisa ari kushanda nemapato ekunze uye ada kuibvisa pachigaro. Andione sekuti zvinhu zvinovaka nyika.
Tagara tichinzwa iwe mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vachitaura kuti munyika hamuna matambudziko, handizvo here zvinozoita kuti vafunge kuti vemakereke ava vakuda kupinda mune zvematongerwo enyika kana vachiona matambudziko asiri kuonekwa nehurumende?
Kutaura kwemutungamiri wenyika kwekuti munyika hamuna matambudziko handifungi kuti kutaura kwakanaka nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, nekuti iko zvino muZimbabwe hamuna chakamira zvakanaka mune zvematongerwo enyika. Inongova mhirizhonga, vanhu vanongorwa, mapurisa anorova vanhu, kune zvinyunyuto zvakawanda zviri kubva kuvanhuwo zvavo kumapolitical parties anopikisa nemapato anozvimirira ega, ma-non-government organizations. Kune zvichemo kwese kwese. Saka kuti hurumende iti iyo munyika hamuna dambudziko inoita sekuti hurumende iyi yakapofumara uye haina nzeve dzokunzwa kuti vanhu vairi kutungamira vari kumbofungei uye vari kunzwa sei. Chechi nekune rimwe divi iri kuona vanhu vainotungamira vachichema vachishungurudzika zvikuru. Ndosaka yatora danho, ndokutaura chechi yeRoman Catholic, yatora danho rekuti aiwa regai titaurewo tichitsigira zvagara zvanga zvambotaurwa nevanhu musi wa31 July. Saka hurumende inoda kuti ichinje maitiro ayo ezvinhu kuitira kuti igone kusangana nevanhu
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology, Dr. Munyaradzi Ricky Mukonza, vari parunare muPretoria, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica uye vakambovawo gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika, amai Hillary Clinton nezuro vakanyora padandemutande ravo reTwitter kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kusunungura kanzura weMDC mumasvingo vaGodfrey Kurawone nevamwe vose vari muusungwa. Mashoko aya ari kuuya apo sangano guru remagweta reInternational Bar Association riri kushorawo matare emunyika nekurambidza amai Beatrice Mutetwa kuti vamirire mutori wenhau Hopewell Chingono mudare redzimhosva. Asi gurukota rinoona nezvekudzidza nane dzimwe nyika vasiusiso moyo vakaudza vatori venhau muHarare nechipiri kuti pane vanhu vari kunyora zvemanyepo pamadandemutande nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika. Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa Mavhinga.
Mashoko amai Hillary Clinton ekuti Zimbabwe ibuditse mumatorongo vasungwa vasina mhosva kusanganisira wechidiki wekuMDC Alliance Godfrey Kurawone nevamwe. Zvino yanika pachena unhu hwenyika yeZimbabwe huri kushoropodzwa pasi rose. Zvinoratidza kuti pasi rose rava kuona chokwadi chekuvhunwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitika mukati meZimbabwe. Zvobisa chimiro chese nerurimikidzo rwese kunyika yeZimbabwe.
Izvi zvinorevei kunyika yeZimbabwe?
Muchidimbu ndingati izvi zvinonyadzisa kumirira kuti nyika yeZimbabwe igoudzwa mashoko ekutsiurwa naamai Hillary Clinton. Zvinhu zvaifanira kuti zvagare zvakatongoitwa nechekare. Vakuru veZimbabwe vachingotevera bumbiro remutemo renyika, vachitevera kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pasina kumbunyikidza, pasina kushungurudza, pasina mashoko ekumhura anozobva pasi rose.
Asika makurukota ehurumende kusanganisira gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vari kuti zvose izvi zviri kukonzerwa nevanopikisa vachipesvedzerwa nehurumende yeAmerica kuti vasvibise zita renyika.
Vakuru vehurumende yeZimbabwe kusanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vatora tsika yakaipa yekuramba zvese zvekunyunyuta kana kusoropodzwa zvinouya. Hapana chimwe chete chavanogamuchira kana kubvuma kuti apa pareshwa. Hurumende haigoni kuenda mberi kana isingatendi kuti pane painokanganisa. Chinodiwa ndechekuti hurumende irege kuramba ichingoramba zvinhu zviri pachena zvinenge zvichionekwa pachena kuti pane dambudziko. Hurumende yeZimbabwe ngai kumbire kana kutaura nemasangano makuru ekunze kusanganisira United Nations kana African Union kana SADC kuti vapinde vaite tsvagurudzo vaongorore vazvionere kuti dambudziko riri papi, nekuti vanhu vese kana vachichema, vana veZimbabwe vachichema, mabishop ekuRoma vachichema, Zimbabwe Council of Churches vachichema, vatungamiri vemakereke ese vemasangano akazvimiririra, hurumende yega ndiyo ingafunga kuti iri kutaura chokwadi. Vanhu vamwe vese vanokunyepa hazvigoni izvozvo. Ngaigamuchire kuti zviro kwazvo iri padambudziko guru rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi.
Vadewa Mavhinga vange vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Miriri wezengeza West Mparamende vajob sikala vanoti mapurisa haasi kutaura chokwadi panyaya yekuti ari kuda kuvasunga, sezvo mapurisa aya akaudza magweta avo kuti haasi kuvatsvaga. Asi nekune rumwe rutivi achiburitsa mashoko mumadandemutande pamwe nemunhetsonyuro achiti ari kuvatsvaka. Vasikala vanoti havasi kuda kuzvipira kumapurisa kudzamara mapurisa abudira pachena magweta avo kuti vane mhosva yakaparwa here. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Kurarama kwandiri kuita ndiri kurarama nevana veZimbabwe mavillagers atinawo tichionesana nyaya dzenyika yekuti nyika yakamira sei. Utano ndakasimba zvikuru uye zvekare ndoda kuudza vana veZimbabwe kuti ndiri mumahigh spirits. I'm prepared kuti chinosongana nemi ngachisungane kusvika apo tese tichange tichizofara tawana kusununguka kusere.
Vatsigiri venyu nevanhu vakawanda muZimbabwe vari kutarisira kuti vanzwe kwamuri kuti muchasvika rini muchigara makawanda.
Ini handina kuwanda. Kana munhu anoti ndakawanda munhu iye anonyepa. Ndiri munhu akasvikarirwa kwandiri kugara, ende muno muZimbabwe somwana muZimbabwe hakuna kwandinonzi unofanira kugara kwakati. Saka nandichizvo ndakawanda ndenge ndichinge mumwe munhu anenge akawanda mupako kana kuti kuti zvakango zvandi kana kugara patinoona kuti zvinenge zvichifeterwa nemhepo uye zvekare kokuti zvinenge zvichipanisa kuita mabasa evana veZimbabwe akasununguka pasina kufiringwa kana kuti kukanganiswa naamwe vanhu vanenge usingazivi vanenge vachikutsvaka usingazivi kuti ajenda yavo ndiye vanhu tinotoenda kumagrosa kumabhotoro so kuno zvionana navanhu zvichitaura navanhu zuva nezuva
vasikala mapurisa ari kuti ari kukutsvakai kana mapurisa ari kukutsvakai muri kudii kuzvipira kumapurisa aya
ndakatuma magweta angu kuti vandobvunza kumapurisa kuti zviri kwazvo here kuti muri kunditsvaka Jeremiah Bhamu Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakaenda vakanobvunza kumapurisa kuLoyd Order kuti muri kutsvaka here vasikala vakati vasikala hatiwatsvaki asi panguva iyo yavakanga vaiti vasikala hatiwatsvaki kune vanhu vakanga vachiuya vakabata zvombo zvepfuti vachida kundivandira kuti vandibvute kubva pamba pangu zvapedza izvozvo muzvare Beatrice Mutetwa akadzokera futi zvakare kuLoyd Order akandobvunza kuti muri kutsvaka here client yangu inonzi Job Scar ini tikataura ndikati muri kunditsvaka here ndiuye pese apa vakanga vachizwa chinzi vasikala hatisi kuvatsvaka so ndakanga ndaona kuti mweya wavo handiana kuisisa kuti ivo vanoda vasi kunditsvaka asi maredhio vanoda nzira vachiti tiri kutsvaka vasikala handina kuziva kuti zvinoreve chii
vasikala muri nhengo yeNational Assembly pamusoro pezvo muri nhengo huru MDC Alliance semutedzeri wasachigaro hamuoni here kuti kusazvipira kumapurisa muchiziva kuti imi muri kutsvagwa sezvo mataura kuti izvo munonzwa pamaredhio vachiti vari kukutsvagai munenge muchitotyorawo mitemo yenyika
zvokutaura kwandaita pakutanga kuti magweta angu akaenda kumapurisa kunofunza kuti muri kutsvaka here client yedu mapurisa vakaramba vakati hatisi kutsvaka vasikara vamwe vakaenda kaviri muzvare Beatrice Mutetwa akaenda kamwe vachiramba kuti vanonditsvaka so kana vachiti vanonditsvaka vachidanzira maredhio magweta angu aendako kuti vanonzwa kuti vari kunditsvaka here foshuwa kana kuti kwete handioni zvichiri zvisina kuti handisi kuenda kunozvipira kumapurisa chiripo ndechokuti hatizivi kuti ajenda yavo ndiyei nokuti pari zvino hakuna mhosva yandakapara
mhuri yenyu iri kubatikana zvakadii nezviri kuitika kwamuri
mhuri yangu ndatova almost mwedzi wese ndisingazivi kuti vari kudyei kwavari ikoko uye kuti zvinhu zvakamira sei uye kuti zviri kufamba sei saka tinongoti isizvo vanofanira kuti vasimbe nokuti ini vakatongozondiwana ndiri munhu anga achingoita nyaya dzezvematongerwo enyika
avo vange vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vachitaura naRay Choto weStudio 7 vari parunhare vari kunzvimbo yavasina kuda kudoma tarisa zviri mumapepa nau anhasi Zimlife.com ine nyaya pamusoro pevaimbova gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika amai Hillary Clinton vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure vose vakasungirwa nyaya dzezvematongero enyika kusanganisira Godfrey Kuraone weMDC Alliance. Mudaily News mune nyaya pamusoro penhengo yePolitibro vaimbo vegurukota rehurumende vachinga dhuve vachikurudzira kuti munyika muitwe hurukuro senzira yekugadzirisa zvinhu. Vadhuve vanoti izvi zvinogona kuponesa nyika kubva mumatambudziko nekusagadzikana. Newsday rine nyaya pamusoro pemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachikurudzirawo kuti pave nekutaurirana munyika vachikumbirawo vanhu vemuZimbabwe kuti vasaita zvehasha kana paita kupesana kwepfungwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tigire vese Studio 7 ndinotiwa Nigel kumpumalanga kwesei tiri kushungurudzika zvikuru nekushungurudzwa kuita vanhu nemapurisa nemauto munyika yedu yeZimbabwe vanhu vari kushungurudzwa vanhu vasina mhaka dei mwari vatopindirawo nekuti tatambudzika vana veZimbabwe muZimbabwe hamusina mabasa vanoda kuenda kuchikoro kungoenda zvekuti vagowana ruzivo asi kutaura chokwadi mabasa munyika yeZimbabwe hamusina kushungurudzwa kwavanhu kwanyanya muZimbabwe.
Mwakadiko, mwakadiko vanangoma jongera ngemiri nevamuvisi Studio 7 nevateereri vese vakateerera pane dzimwe nguva. Ini ndinonzi Zvola ndiri kuno kuSouth Africa taura panguva iyo ino ndichiti mukoma. Pane avo vari kutaura kuti Jobs kana ngaadzinzwe muMDC vakuru vebato vachiti ndeveMDC ndeveopposition ari kusoropodzirisa nupf ivo vari veMDC. Ngapa nyatsopuongororwa ipapo vateereri, nyatsoongororai kuti vanhu vaEMDC here kana vaMDC kupi iyo iri kudedzera kuti sei ZANUPF yashoropodzwa. Isiri opo chinonzi opposition chii? Handi ndokushoropodzwa kwacheko, ndokuri kutsvagwaka kuti kushoropodzwe kuti zvese zviri kuitwa nezano zvishoropodzwe. Kana vachiti ngairege kushoropodzwa saka ngaadzingwe mumusangano, anodzingirwei? Iye achiita basa, ndobasa rake riri kushoropodza ZANUPF. Akasapota ZANUPF yatozano. Ivava vacho vari kutaura kudaro avo ngavaongororwe, ngavaongororwe, ndapota zvangu.
Adio ashamaro Studio 7. Tabaikana zvikuru kwazvo. Ini semuonero wangu ndaiona sekunge vakuru ava vari kudya mhosva dzavo dzavakapara. Dara vari vamwe vanhu, chikumbiro chamwe chekudai vaiziva nekugutsikana nemamiriro akaita chimiro chenyika, vaikumbira rugero iyo mhosva dzavo dzavakaita. Nekuti ndiri kuona chiito chikonzero chikuru chiri kuita kuti vanhu avarambi vari pazvigaro apa kutya mhosva dzavo. Ndaiona sekunge dai vaiedza kukumbira ruregerero vaseri zvaari kuita because vari kutowedzera gumi pazana. Hazvimbosi zvakapera zvakadaro ende hazviperi zvakanaka takazvitarisa because apa taremerwa. Tiri kutoendera mberi nekuti hatingafi tisina kumboshanda kana basa rimwe zvaro rokuti zvinozonova pension tapa mudya tigere. Hatitorina titarisire kuti chazoita mabasa takaberekwa after yavanoti independent. But hatisi kuona independent yacho, we are still dependent. We are not independent. Vakuru ava ngavazvione zvavari kuita kuti vari kuwedzera gumi pazana, vari kuigochera pausi. Hazviperi zvakadai, hazviperi zvakadai.
Makadii vachamari Studio 7. Ini ndinoitawo kuzvambira ndiri kuno kuDubai. Concerning situation yeZimbabwe zvina zvinakumira zvakanaka, President Mnangagwa vanofanira kunzira vanhu, vanofanira kuona zvido zvevanhu, kwete kungotonga kunge munhu ari kutonga masaga kana kutonga kunge munhu asiri kuziva kwaari kubva nekwaari kuenda. Tofanira kuva nesamething chinobata. Iye zvino basa raari kuita nderekungotonga vanhu kuita ati abdhakti achiita so, but kuti agadzirise nyika hatina mari dzatataona. Saka ngaasamboti hake vana veZimbabwe vari kufarira kuti azodzinga vana Fortune Chase, azodzinga vana Oprah Diamond. Izvo hazvina kana basa because vanhu ivavo tikada kuzvitarisa in future tongozovaona futi vakudzoswa sekudzoswa kwakaitwa anachinamasa. Anachinamasa vakambobviswa paunisa ofainei, but iye zvino totoona kuti ndiye akutorira kuZANUPF kwacho. Saka ZANUPF chinhu chakatongoora, ngavabve vese napurezidendi wavo. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Mashoko aya anoburitsa pamire America pane zviri kuitika muChina. Kubva mugore ra 2017, China iri kuenderera mberi nekushungurudza kwayo vanhu verudzi rwechiuga vechikairigiz pamwe chete nevechitendero Church Muslim mudunhu reZhejiang. Izvi zvinotevera kugadzwa muna 2016 kwavachen Kwangho senhengo yedare repolitibro pamusoro pekuva kwavo munyori mukuru webato recommunist party mudunhu rinofanirwa kuzvitonga reZhejiang uga, uko vari mukuru zvakare wesangano riri pasi pehurumende yeChina. Kubva pavakasvika vachen Kwangho vakatanga kusora vanhu kuvavharira muusungwa pamwe nekuvambanikidza kudzidza gwara rebato riri kutonga. Zvese izvi zvaitwa vakanyanya kunangana nevanhu vechirudzi rweuga nevatendi vemakereke madiki. Panguva ino mazana nemazana evanhu vechiuga vechikairigiz nevechitendero Church Muslim vari muusungwa pamusoro pezvinhu zvisina maturo zvakaita sekuregera ndebvu dzichikura kana kuramba kunwa hwahwa. Hurumende yavaDonald Trump muAmerica inoti yakazvipira kuchengetedza kodzero dzevanhu kwese kwese. Nepamusana pekushungurudzwa vanhu kuri kuitwa uku, mapazi eAmerica anoona nezvemari pamwe nerezvokudzidzana nedzimwe nyika akatemera zvirango pavakuru vanoona nezvokugadzikana mudunhu iri, vachen Kwangho nava Wang Mingshan, mumwe wevakuru vebato muZhejiang vaZhu Hailun vaimbove mumwe wevakuru vaiona nezvekuchengetedzwa kwedunhu vaHuo Lu Jun vaimbove munyori webato mudunhu iri vaSung Jinglong uye vaimbove mutevedzeri wemunyori mudunhu iri vaPeng Jiaru. Bazi rezvemari muAmerica rakatemeravo zvirango pamakambani ehurumende paishandwa nevanhu ava, zvinoreva kuti havachabvumidzwa kupinda muAmerica uye mari dzemakambani aya dziri muAmerica pamwe nenyika dzinodzizani America hadzichakwanisi kutorwa kana kushandiswa. America inoti iri kurwira kuchengetedza kodzero dzevanhu vekuChina kupfuura nyika ipi zvayo. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti kutorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa neChinese Communist Party chitema chikuru chisati chamboonekwa kwemakore mazhinji. Hurumende yavaTrump iri kutungamirira dzimwe nyika mukuranga China pamusoro pekudzvanyirira vanhu, kusunga vanhu, kuvavharira, kuvasora, kuvashandisa zvisina mubhadharo pamwe nekuvamanidza kusaita mhuri, vanodaro vaPompeo. VaPompeo vanotiwo America ichaenderera mberi ichitora matanho ekuranga vari kushungurudza vamwe nekudzvanyirira vanhu. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Ndafunga mazuva ataita mavideo neIlanga vasati vaparadzana, Andy Brown nekambo kake Daisy. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vari zana nemakumi mashanu 150. Mamwe makereke oshorawo tsamba yakanyorwa neZimbabwe Catholic Bishops Conference. VaJobsikala vanoti mapurisa ngaatange abuda pachena vasati vanozvipira kwaari. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.